Izvi zvakabuda kumucheto kwechirongwa chekuongorora madzimai gomarara remuromo wechibereko kumhangura mukupera kwesvondo. Mamwe madzimai akaudza bazi rezveutano kuti ave kutya kunwa mapiritsi ekuronga mhuri. Amai Jacqueline Rwafa ava vanobva kumakonde vanoti mapiritsi ekuronga mhuri ari kuvateveresa kwenguva yakareba, izvo zvave kuvarwarisa nekuti vari kubuda ropa rakawandisa. Vanoti kutevera kwenguva yakareba kunogona kupa kuti murume wavo atsvake mamwe madzimai.
Dambudziko rekugezi, saka nwa mapiritsi acho tinoramba tichigeza. Unogeza ziri noma, unogeza kugeza 3 weeks. Kwezvekuti ugeze 1 week, unogeza 3 weeks pamwedzi. Kana kutogeza mwedzi wese. Zvakaipa, ropa rinopera plus kana baba havazoita shungu newe, ndozvinozokonzeresa kuti voenda kusaidi.
Mukuru anoona nezveutano hwemhuri mubazi rezveutano Dr. Bernard Madzima vanoti mapiritsi ose kana kuti mushonga ine zvainokonzeresa mumuviri wemunhu, vachiti hazvishamise kuti madzimai anotevera kwenguva yakareba sezvo anenge arambwa nemapiritsi kana mushonga.
Mafamily planning tablet or injection family planning just like any drug ane maside effects. Ishu ndeyekuti maside effects are they outweighing the benefit? For my side effects, they are so excessive to affect less than a moon.
Dr. Madzima vakakurudzira madzimai kuti vadzokere kukiriniki kana kuchipatara kwavanenge vapiwa mapiritsi kuti vapiwe imwe mhando yemapiritsi.
So kana iri nyaya yebleeding, kana bleeding yacho yave kuti yakutoitika every day, mukadzi akutorwadza ropa rakawanda, tinokurudzira kuti mukadzi wese ataure nahealth worker apo amupa mishonga iyoyo adzokere anotariswa, because havasi vese and majority of women do not have those severe side effects. But once in a while you are going to get a woman affected by severe side effects, and those ones they are also told kuti vachinje method kana method yese kuendera navo. Saka zvinoitika zvina side effects.
Mukoti mukuru kumhangura anai Senate Munikwa vanoti kana mudzimai akatevera kwenguva inosvika mazuva 10 anwa mapiritsi ekuronga mhuri anofanirwa kuenda kuchipatara kunovhenekwa pachena.
Ukaona uchisvika 10 days uchibhlidha handiti dzokera kuchipatara, kana ukaona uchisvika madheza usingahwisisi awandisa kupfuura mazuva ako okutevera, enda kukliniki iri padhuze newe panike pamakonde Christian. Inini ndiri kubhlidha, vachabetserana newe kugadzirisa kubhlidha ziya. Handiti ukaona uchipedza vhiki mapiritsi aunenge wapiwa achimwiwa asingashandi, dzokera vana nokupa amwe mapiritsi echitu.
Imwe nyaya yakabuda yanga iri yekushayikwa kwemapiritsi ekuronga mhuri, izvo zviri kukonzera kuti mamwe madzimai emudunhu reMashonaland West atenge mapiritsi ekuronga mhuri kuZambia. Vamadzima vabvuma kuti munyika mune dambudziko rekushayikwa kwemapiritsi ekuronga mhuri, asi vanoti izvi zvinokonzerwa nekusaendeswa kwemapiritsi kumakiriniki nenguva.
Hong shortage yanga ichiitika munyika pamapiritsi efamily planning, asi shortage yanga iri more to do with the distribution and the administrative issues rather than kuti izvo anga asina. Ariko mapiritsi efamily planning tinotenga, kana tichitenga hatitengezve jjj, tinotenga tinoti macycles and each per country level tinandoti maminimum stock. At the moment we are above minimum stock yenyika imwe 3 months and then maximum is 6 months, because ndonguva yatinoita kuti mashipments edu anga achiuya muno from India, because tinotenga kubva kuindia mishonga yefamily planning.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 mwedzi mishoma yapfuura inoratidza kuti mamwe madzimai ari kunotengesa mapiritsi ekuronga mhuri kuSouth Africa nekuBotswana. Pakiti remapiritsi anombopiwa pachena inotengeswa nemaranzi 150. Ndakamirira Studio 7 kumhangura, ndini Arthur Chigoriwa.